Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 7, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare High Court muHarare rapa mutongo wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti munyori mukuru mubato iri vaSengezo Shabangu adzifanirwi kukwikwidza musarudzo dzemusi wemugovera. Asi nhengo idzi dzabva dzakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court dzichipikisa mutongo uyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vavirirana neBotswana kuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mapasipoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Darere High Court muHarare nasira pamutongo wekuti nhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru mubato iri vaSengezo Shabangu adzifanirwi kukwikwidza musarudzo dziri kuzoitwa nemusi wemugovera. Asi nhengo idzi dzabva dzakwira kudarire pamusorosoro reSupreme Court dzichipikisa mutongo uyu. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vati kunyange dare renomination court rainge ratambira mazita enhengo dzeCCC makumi maviri nembiri, nhengo idzi hadzifanire kubvumidzwa kukukwidza uye mazita anofanirwa kubviswa pagwaro rekuvhotera. Rimwe remagweta anga achimirira vaSengezo Shabangu vanxova nisitole vati vatambira nemufaro mutongo uyu.
CCC haisi kuda kuti vanhu yavakavadzinga vaende kumisrepresenta as if ivo macandidates eCCC. Saka mutongo uyu waita zvakanaka chaizvo, because zvinenge zvichinyadzisa kuti vodzinga vanhu mangwana wavaona vadzokera futi. Saka mutongo uyu wavo wabudisa pachena kuti kana vadzingo aya you are not part of the family.
Vasitole vatiwo kunyange zvazvo varuza nyaya vachikwanisa kukwira kudarire pamusoro reSupreme Court hazvibvisi mutongo wapiwa nhasi. Asi vachinyora padande mutande ravo reX, mumiririri weMount Pleasant mudare reparamende vari gweta muzvare Fadzai Mahere vanoti kana munhu akaenda kudarire pamusoro chikumbiro chake chikatambirwa, zvinoreva kuti mutongo wedare rapasi unombosendengwa parutivi. Vati izvi ndizvo zvakambotarwa nedare panyaya yakakwidzwa kudare mukuru wematare vaLuke Malava negweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr. Musa Kika. VaKika vaipikisa danho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera makore kuti munhu aramba ari mutongi mukuru wematare asati aenda pamudyandigere. Mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vati mutongo uyu unoratidza pachena kuti matare akarerekera kudivi reZANU-PF.
Chimwe nyaya inongoratidza kuti vatongi vedzimhosva vemuZimbabwe vaita dambudziko guru rekurerekera kudivi ZANU-PF. Zvisinei izvi, isusu taapila kudare guru reSupreme Court kuti zvatongwa izvo hazvipandi izvo, uyezve vanhu vedu vese makandidetsi vedu vari kukambera vari kugraund vari mushishi kukambera, takaenda kuzekaverifaya mabalotsi makandidetsi edu ari pabaloti. Vanhu vedu ngavagadzirire kunovhotera makandidetsi eCCC akanga akarekodewa zvisiri pamutemo navamunangagwa neZANU-PF nevamwe vavo.
Zvii zvatsinhirwa navatendai Ruben Mbofana vanotungamirira sangano reNetwork for Social Justice.
Tinotopinda patsarudzo dzakabva kuitika idzi muna Nyamabvuvhu gore rinoiri. Pakaitika madouble candidate eCCC, vamwe vaitoendoswa navashavangu ivava vanga varipo munana Hararo kune kumwe kwaitove nemadouble candidate. Hapana pasakamboona pachipindirirwa kana nevheki kana nedare kuti vamwe ava havabvumidzwi kumirira vatishandisa zita rekuti CCC. Zvaakutanga nhasi sei.
Asi Asi munyora anoona nezvematongerwo enyika muZANPF Youth League vataura ikandishaya vati zviri kuitika izva zvinene ZANPF.
Saka kana wanzwa dzingwa nebato iro chekutanga unofanira kunyora tsamba yekukumbira kuti udzoserwe kubato rakakusika ndokuti uzoine simba rekumirira bato iro. Saka izvazvo vakamba kuti bato redzimhosva zvaingoda kuti vagare pasi uye bumbiro remutemo ravora vakaburisa rinotaura kuti Secretary General ndiye ane database remembership, ndiye anoziva kuti une nhengo kugari.
Mukura anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vauto Leslie Igwana vati kunyange zvavo vanga vasati vaona mutongo uyu vachatevedzera zvaturwa nematare. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva vasengezochava nguvanzi nematare vambomira kuramba vachidzinga nhengo dzetriple C. Izvi zvatsigirwa negweta retriple C vaobei Shava.
Tinofara nekuti dare ratambira chikumbiro chedu chekuti vachavangu vasabvumidzwa kutarikoro mamembers of parliament nemacouncillors vakasarudzwa under ticket rate triple C.
Vastole vatiwo vatambira mutongo uyu vachiti vachamirira kusvika nyaya dziri kumatare dzapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe nhengo yebato rinopikisa uye vari sekuru vameya weEpworth muzvare Anna Sande avakadzingwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu vanonzi vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori ndokusiya vaitwa kafira mberi nekubayiwa jikiseni rinofungidzirwa kuti rainge riine muchetura. Nhengo dzakawanda dzetriple C dziri kupambwa nevamwe vanhu vanotozivikanwa asi zvinonzi hapana atasungwa. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weTriple C vapromisi mukwananzi.
Akapambwa uyu inhengo yebato redu uyezve ari sekuru wemeya wedu akakorikolewa zviri pamutemo kudunhu reEpworth Anna Sande. Vakamupamba vachitsvaga kuti Anna Sande varipi, vanova vanhu munhu ari kutsvagwa nenhunzva tunzva dzezano dziri kupamba vanhu. Saka ndo zvakaitika kuEpworth vari muchipatara tingatauri hedu chipatara chavari mushure mekunze vangatozotevegwa tikaita ngozi chaiyo.
Asi makamhangara here kumapurisa nyaya iyi vamukwananzi?
Takaenda kumapurisa achida kunoripota nyaya iyi. Mapurisa akaramba kutambira nyaya achiti ngaauye azoripota ega. Chero zvake takavataurira kuti aiwa munhu ari muchipatara hakwanisi kuuya kuzoripota. Vakaramba kutambira nyaya iyi. Vati anofanira kuti achirwara akarara ari unconscious kudaro ngaauye aripote nyaya yake ega.
Asi munoona sei iyo nyaya yekuti vanhu vari kuramba vachingopambwa vamukwananzi?
Tinosoropodza zvikuru kupambwa kwevanhu kuri kuitwa kusanganisira nyaya yatikutaura nezvayo iyoyi, tichiti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vafile safe and secure munyika mavo. ZANUPF ngaimire zvekupamba vanhu, SADC ngaipindire, vanhu ngavarambe. Panoda kupambwa munhu nevanhu vanenge vachiuya vari vaviri vatatu, vanhu ngavaite gungano ipapo varambe kuti papambwe munhu, vadzivirirane, vadifendane kubva kuvanhu vari kuita zvisiri pamutemo zvekupamba vanhu. Ngatibatanei macommunities, timire pamwe chete, tirambe kuti pauye vanhu vanenge vachiti vari kuuya kuzotora munhu takatarisa.
Mutauriri weTriple C vapromisi mukwananzi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira.
Chinguri takaziva, ndinofunga pano pasi pedenga, Triple C ndiyo yoga sangano inoita zvepolitics noutikitifu. Isu seZANUPF hatikurudziri kupambiwa kwavanhu. Tinogara tichitaura runyararo, kuyanana nekudanana. Uyezve tinogara tichitaura kuti kana pane mhosva yapariwa, mapurisa anopindira, mapurisa aita basa ravo. Panhau dzese dzinoitika dzinenge dzichitaugwa dziine mhosva dzechokwadi, mapurisa anoita basa ravo.
Muunga pamuenzaniso,
nyaya muBlessing Ali vaTriple C vakamanya, vakapengereka, vakataura zvizhinji zvisingaperi, asi munhu akangosvika pakupiwa mutongo akapinda muchere. Sakani isu hati seZANUPF tinopa mapurisa mukana wavo wekuti vaite basa. Uyezve isu tinogara tiri bato rinenge rakagadzika hana pasi, nekuti chakatikoshera vanhu veZimbabwe. Hatiti chero chatawana, chero dambudziko ripi rakubata umwe wedu, tinongo manya naro tichiti taona chokumanya tichipembedza. Tinongo utarisira kuti kana pane nhau yechokwadi yakadai yakaitika, akaparirwa mhosva aende kumapurisa andomhanara. Mapurisa awane mukana wekuita basa ravo, vanenge vakapara mhosva iyi vabatwe.
Asika vanopikisa vamarapira vanoramba vachitivo kuenda kumapurisa kupedzera hoko padehwe retsindi, zvikuru sei panyaya dzinenge dzine chekuita nevanofungidzirwa kuti vasori kana kuti vatsigiri vebato reZANU-PF.
Awo anenge ari mashoko asina chokwadi mukati, nokuti panomhangarwa mhosva ine zita remunhu hakuna munhu anorega kubatwa. Panomhangarwa mhosva isina zita remunhu inenge ichiferefetwa kusvika yabatwa muridzi wayo. Ini ndinoti ivo ngavataure kana pane nhau yavakamboripota yakashayiwa munhu akasungwa akatongwa pamberi penyika yeZimbabwe, zviri pajekerere zvibude pachena.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vatanga kushanda nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi pakuti vanhu vemunyika mbiri idzi vashanyirane pasina mavhiza nemagwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. VaMnangagwa vataura izvi kumucheto wemusangano unonzi Kusi Ideas Festival uri kuitirwa muBotswana uchikokerwa neNation Media Group of Kenya nehurumende yeBotswana. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here, and we have agreed, I can announce, we agreed that from now on we shall instruct our officials.
Ndanga ndichitaura nemumwe wangu pano paapedza kutura mashoko. Tabvumirana kuti kubva iko zvino tave kutuma vashandi vehurumende dzedu kuti vatange uronga hwekuti pabviswe kushandiswa kwemagwaro ekufambisa emapasipoti pakati peBotswana neZimbabwe. Isu tiri vana vemuAfrica imwe chete, tinofanira kukwanisa kufamba tichipinda muZambia, muKenya, kumwe nekumwe muAfrica. Hatifaniri kusungirwa nemiganho yakaiswa nevachena pavakauya kuzotipesanisa. Ngativhurei miganho iyi tifambe pamadiro.
Why should we continue to respect this? Let us open borders among ourselves and move freely.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura vari kuBotswana pamusangano weKusi Ideas Festival nhasi masikati. Tabatawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vaLemogang Kwape kuti tinzwewo divi reBotswana panyaya iyi.
We have that agreement with Namibia. I'm currently in New York and I was just coming from Dubai. So I've been
tine hukama hwakadaro nedzimwe nyika muAfrica zvakaita seNamibia. Chero pari zvino ndisiri kumusha kuBotswana nebasa, ndiri kuziva kuti vaMnangagwa vari kuBotswana nhasi uye iye ndeimwe yenyaya dziri kutaurwa nezvadzo pakati penyika dzedu. Vabatawo nyaya pakati peukama hweZimbabwe neBotswana kubva kumashure. Ngatinzwei vachitsanangura.
Well, maybe you should look at the history of the two countries. In the past, Zimbabwe was the breadbasket in the region.
Tinofanira kutarisa nhoroondo yenyika dzedu kubva kumashure. Zimbabwe yaimbove shasha yeAfrica yese munyaya dzekurima. Iko zvino iri kutaridza kuti yave kudzoka pachinzvimbo chayo chekuva breadbasket of Africa. Zimbabwe iri kutorawo chigaro chesachigaro weSadak. Saka zvakakosha kuti tive neukama hwakanaka pakati penyika yedu neZimbabwe.
Mashoko egurukota rezvekunze kwenyika muBotswana vaLemogang Kwape. Ivan Zininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Chitiko chakadai chiitiko chakanaka tichitarisa nyaya yekuti pari kutarisirwa kunzi dai Africa yabatana, dai Africa yagona kutenderana pane zvinhu zvakawanda, pangava pane zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekugarisana nezvimwe zvakadaro daro. nekuti chiitiko chinovhura mukana yekuti vanhu venyika mbiri vagone kuwedzera kudyidzana. Asi tikatarisa vazinika tinoona kuti kunyange kumashure uko vamwe vanga vachiita zviya zvekusvetuka mabhodha iwaya vachidi. Saka kana pazoiteka zvakadaiwo so zvinongobatsiridza kudyidzana kwevanhu.
Ipo pakudyidzana pamabata apa dzambenge dzichidyidzana zvakadii idzo nyika mbiri seZimbabwe neBotswana?
Dzichidyidzana zvakanaka ndichitarisa pakugarisana kwevanhu, nekuti tikatarisa kune vakawanda vakabva muZimbabwe kuenda kunoshanda kuBotswana. Asi tikatarisa mazuva apfuura, makore apfuura, vana veZimbabwe pavangaonyanya kuenda kunyika dzekunze kusanganisira iyo Botswana neSouth Africa, tikutarisa nyika dziri musadi, pane kugununa kwanga kuchibuda kuBotswana kuti aiwo vanhu vanenge vawandisa vanobva kuZimbabwe uye vari kutora mabasa uye vari kukonzeresa kuti hurumende yeBotswana itadze kunyatsoitira zvizvarwa zvemuBotswana zvainofanira kuvaita.
Ihwo urongwa hwekuti ngapachibviswa pasipoti zvachose vanhu vangopinda vachibuda pamadiro, munoona huchikwanisika here uye huchizogona kuti nyika idzodzi dzirambe dzakachengetedza nyika hwadzo vanhu vachipinda vachibuda?
Zvazvanga zvichida ndezvekuti dai muZimbabwe zvinhu zvagadzirika zvematongerwo enyika, nekuti tinoziva kuti zvematongerwo enyika zvikagadzirika muZimbabwe zveupfumi zvinobva zvaitawo zvakanaka. Zveupfumi zvikaita zvakanaka, ugaro hwevanhu hunobva hwagadzirisikawo, vanhu vogara zvakanaka. Chandingangoona chichii kuna kuitika vaZininga ndechekuti nekuda kwokuoma kwezvinhu muZimbabwe, vanhu vakawanda vachabva muZimbabwe vachiedza kunotsvaga cheuviri kuBotswana. Ende ndiri kuona izvozvo zvaunza kunyunyuta nematambudziko pakati penyika mbiri idzi. Hurumende dzinogona kunge dzatenderana, asi vanhu vemuBotswana vanofanira kurwidzana nevanenge vauya vauyi vanenge vabva kuZimbabwe, ndokuchatanga hondo ikoko.
Muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa Patswana University of Technology muSouth Africa, vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vanoti vave pedyo nekubata mutungamiri wechikwata cheHamas vaYahya Sinwar. Izvi zviri kuuya apo kurwisana kunotyisa kwaenderera mberi nhasi pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurikidza mwero. Kurwisana uku kuri kusiya vanhuwo zvavo vasina kwekupotera uye kwave kupa kuti sangano reUnited Nations rikundikane kuvabatsira nezvekudya nemishonga. Vanhu vakawanda vanonzi vave kunopotera kuguta reRafah, kunonzi ndiko chete kuri kutombosvika chikafu. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Vati kubhombwa kuri kuitwa nemauto eIsrael kuchapa kuti zvinhu zviende kumawere uye patoshaya kana chikafu chinosvika muGaza. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muhupoteri muGaza. Asi Israel iri kuti zviri kutaurwa navaGuterres zvekuda kumbomisa hondo zvinongobatsira Hamas chete. Israel yakatanga hondo iyi mushure mekunge Hamas yapinda muIsrael musi wa7 Gumiguru ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. Israel yauraya vanhu muPalestine zviuru gumi nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mana kana kuti 16,240. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nhengo yesangano reConcerned Zimbabweans riri muAmerica vatimu Muringai.
Nyangwe wakaita pedyo nekutora mutungamiri weHamas andione hondo ichipera nekuti vaurayiwa vacho 16,000 vanhu mapalestinians anenge awandisa saka zvinenge zvaakunetsa kuti nyangwe vakatora mutungamiri wacho vamwe vese havasara vachiri nekurwadziwa.
Tinoona zvakare sangano reUnited Nations riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vari kutarisana nekusawana chikafu nezvimwe zvikwanisiro. Pane zvinga itwe here kuti zvinhu zvigadziriswe?
Nyaya iripo ndeyekuti nyika yedu yeUnited States ikaenda kunotaurira Israel kuti imbomira kuti vanhu vawane humanitarian grounds, I think zvinoitika, nokuti tikasamira munomu handifungi kuti anything chinomira.
Tinoona zvakare kuti mutungamiri weUnited Nations vaAntoni Guterres vakaudza ivo United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu iri reMiddle East kunetse. Munoona sei izvi?
Ndikuona kuti vari kutaura chokwadi nekuti tikaona kuti maroero ari kuitwa hondo neIsrael. Ezvinezvi takachiona kuti hanzi vanga vachiteera masoja eHamas kudzimba dzavo vachipwanya nekubhomba pavanenge vachigara. Saka zviri kureva kuti kana munhu akabva kubasa anobva anoroerwa kumba kwake kuna mai nevana nevazukuru kana nana baba vasinei nezviri kuitika panyaya iyi. Saka izvozvo zvinoita kuti zviwedzere hasha pane vanhu vakawanda.
Chii chinofanira kuitwa kuti tisaone hondo iyi ichiramba ichienderera mberi semaonero enyu?
Chikuru ndechekuti vakuru vari kupeshera nyaya idzi ngavagare pasi vataurirane. Tiri kuona kuti Iran iri kusapotawo uko, Qatar inenge irimo, Saudi Arabia irimo, neIsrael neEgypt. Vanhu ivava vakagara pasi vakataurirana nokuti Israel hapana kwaichaenda naiyo Palestine hakuna kwachaenda. Saka nyaya dzatinoziva ndedzekuti vese vada kuti vabvisane munzvimbo dzavari. Ngavataurirane kuti kuve nenyika mbiri dzinogarisana pedyo nepedyo.
Hondo iyi pakati peIsrael neHamas ikaramba ichienderera mberi zvinozowanikwa sei takatarisa magadzikana epasi rose?
Handione zvichipera zvakanaka nokuti changosara chete kungoona nyika dzakaita sana Iran dzichikanda kana zvombo zviva zvinonzi manuclear zvobva zvatorodunuka kubva ipapo pasina zvinenge chakuzomisa zvinhu zvakawanda. Saka tinongokurudzira kuti kuve nekutaurirana nekuyanana zvinhu zvisati zvabuda pazviri ezvinezvi.
Tinoona kuti America iri kuti iyo budget yemari yayanga yakatarisira kuti iendese ikoko kunobatsira Israel pari zvino haisati yapasa sezvo pane makakatanwa mumatare emuno pakati pechikwata chemadhemocrats nemarepublicans. Izvi munoona zvichirevei?
Nyaya iripo iri kunetsa ndeyekuti nyaya yehondo yekuukraine isati yapera iyi ndo inenge yapinza nyaya yekupa Israel mari patiri iko zvino. Saka vachadzokerana vanotaurirana nokuti vese vachada kubatsira iyo Ukraine nekuIsrael.
Nhengo yesangano reConcerned Zimbabweans riri muAmerica vatimuringai vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Mutongo wedare rehigh court wekuti nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende nemakanzuro nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato rinopikisa vasengezo chabangu ava dzifanirwe kukwikwidza musarudzo dzemabielections dziri kone mugovera watambirwa nemaonero akasiyana-siyana, vamwe vachiti unoratidza kuti matare edzimosva ari muhapwa dzezano PF. Vamwewo ndovari kuti mutongo uyu unorakidza kusamira zvakanaka kwebato rinopikisa iri reCCC zvakapa kuti vashabangu vawane mukana wekupinda mariri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komalisa vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZano PF waJones Musara. Tatanga nekubvunza vangwenya kuti vanotiwo kudii nemutongo wedare uyu.
Tiri pembe sekuti nyaya yemadouble candidates yagara iripo nekuti pakaitwa sarudzo yemuna August pakanga pana madouble candidates. Sei matare asina kutiwo macandidates aya anga azvinyoresa aya ECCC atakukwidza. Iko zvino vaakubata nyaya yacho yemacandidates avachavamwe achinzi ndo chaivo chaivo ava vachi ava chaivo. Ndozvinwa kuti mutongo weelectoral court unofanga unge uri mutombo unoteerwa, kwete kuti kana electoral court yatotora chingo chokuti ngavakwekwidze zvochinzwa. Nyange makoti acho asiri captured nezvaanopiwa, zvinopa impression yekuti ari captured.
Vamusara, munotiwo nezvabuda kudare izvi nevari kuti matare akakeptwa kana kuti ari muhapwa dzezanopf?
Vanhu vanotaura kuti zanopf yakakepsa matare vanenge vachitaura zvavasingazivi, nekuti matare aya pane paavatombotongawo mutongo isingafarirwe nezanopf. Zvakafanira tikati aritarudzo zvakaitika muna August kuBulawayo, kune mhengo dzetriplec dzakanga dzananokwanisa mapepa dzikange dzarambidzwa kukwidza musarudzo, vakaenda kumatare edzimhosva. Matare akatizvo vanhu ava ngavakwikwidze. Ini ndakatovaona ndakatoendawo kurali yezanup f yakauya purezidendi vamunangagwa kwaikwikwidza vamutori mwiwe, tichitopemberera tichitoti yatovapenai nekuti hapasina munhu anokwikwidza vamutori mwiwe vatohwina. Asi purezidendi vapedza vadzesa rali mutongi kukota akabva ataiwa, vanhu vetriplec vavo ngavakwikwidze. Tasina tifari sezanup f asi zvakaitika zvinotadza kuti matare aya anoshandisa pfungwa dzavo zvisineichi nezanup f. Saka nyaya ipo ndeyekuti matare haangatongi zvinoda triplec nguva nenguva.
Regai tinzwe vangwenya kuti vanoti. Vangwenya, pindurai tinzwe.
Hapana mutemo unofanirwa kurambidza munhu kukukwidza musarudzo. There is no law like that, Mr. John Mutara, kuti koti inogara yoti Ngwenya haufangi kukukwidza nekuti munhu ari kukukwidza. Nyaya madouble candidate yagara ichingoitika nokuti vanoziva kuti ivo pake zvavo maichigumba havana simba rekurambidza munhu kana auya kuzokukwidza. Saka judicial service commission nejurisprudence hapana zvinokwanisa kuti zviitike kana zvichikanganisa mastrategic political objective yezanup f, nokuti vamalava namaichigumba naminister of justice vari paspeed dialing naEmmerson Mnangagwa. Saka the issue of court capture, it's more of a tactical issue than nyaya yerhetoric. Ndiwo mafungiro andiri kuti anini varume.
Vamusara, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu, mungaona here imi paine kukakavara kungabva muwana weZimbabwe, nokuti vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitika izvi?
Vari kunyunyuta, hatizivi kuti vanonyunyutei. Vanofanira kunyunyutira vachamisa, nokuti ndiyo honzeri yezviri kuitika izvi. Waona, taita dambudziko rokuti vachamisa vachiri twere munyaya dzematonherwo enyika. Vakava nemukana wekudzidzirawo kune mukuru wavo akaenda vatsvangirai. Taivaona vaipikisa zvavo, but kana totarisa sezanup f atona sokuti tsvangirai watova nani, nekuti tsvangirai wangaone mastructure, tsvangirai wangaone bumbiro, tsvangirai anga ari munhu wekuti asavanetsana navamugambe nezanup f. Aizongaitawo pfungwa dzekuvakawo kuti aiwa ngatigare pasi tinopikisana, asi sevana vezimbabwe ngatigare pasi tinzidzisane kuchiri kunoita chii.
Vangwenya, chii chingaitwa nevana vezimbabwe vari kunyunyuta?
Pane vanhu vakatowanda munyika vanotsigira zanup f asi vanogunununa nezviri kuitwa nezanup f. Saka inini zvandinoona ndezvekuti nyange pakazovaya rimwe sarudzo pakashandisa rimwe zita panongobuda vanhu mamiriyoni namamiriyoni vanenge vachindogunununa vachingoti vanhu vezanup f ngavaende. Saka opozishini yemuzimbabwe varume haisi mubato, iri muhana dzavanhu varingo nyarawo kana kungotya vanhuuti kana nyange vakaratidza vanongopfugwa nevanhu vezanu. Asi sekuona kwangu unokwanisa kuti unge uchiputsa zita, asi zviri mumwoyo mavanhu vanhu vachangoramba vachiti aiwa zanup f yatadza yaondonga nyika.
Vamusara, tivhare chirongwa. Hanzi zanup f yaondonga nyika?
Aiwa aiwa, manyemo evanopikisa zvavo hatingavashori hadinokuvatuka, nekuti zanup f yakarwira kodzero dzevanhu kuti vataure zvavanoda chero zvinhu zvacho vari panyepo. Saka zvinhu zvinotarisirwa kunyika yakasununguka.
Manzwa kubva kunhengo yezanup f waJones Musara. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzuru dzebato reCCC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele le TRC imvumo yokuba avimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxojise edalele parliament ukuthi angancintisi ukhetho lwama by elections. Umongameli Masomnanga kwauthi sevumelane loso wabo wele Botswana umnumzana Makgwetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo sama passports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisetshiswa icala lokutholakala zilabantwana abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selinike umnumzana Sengezo Chabangu owelinye icele lebandla le TRC imvumo yokuba avimbe wonke amalunga ebandlaleli awaxothise edalele parliament ukuthi engancintisi ukukhetho lwama by elections oluqhutshwa ngomgqibelo. Amagqwetha kaChabangu athi isinqumo lesi kasivimbeki e Supreme Court loba nje icele le TRC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi seliphanyike udaba lolu kulelo dale okuzakwenza abaxotshiswa nguChabangu bangene kukhetho oluzayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma kumhlangano awenze lentatheli zindaba namuhla eHarare, igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchaze ngokuphawulwe lidale leHigh Court lokunye.
And the general city, yikho lapho kuzaphela khona icele. Nekube sokusibala laleyi enye izindaba eseHigh Court njalo. Eyokuthi ubaba uChabangu le-TRC. Remember uChabangu usebenza umsebenzi lowo kanda-TRC. Not in his personal capacity. Le-TRC ukuthi lawa abaqotshwayo e-party bengaphasitipeyiti ku-election ekuzakuba khona nge-Saturday or any other date ezaproclaimed. So i-order ivumile and inkundla ivumelana nathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Ziva uthi baza kuyamelana lesinqumo se-High Court e-Supreme Court njalo bayaphatheka kukhetho.
Thina siyaqhubekela phambili ngomkankaso wethu, sibonile ke i-judgment ephume e-High Court yokuqala ke isithi ama-candidate kufanele emiswe. Esibili ikhulu ivumelana lathi kubani uSengezo emiswe ukwenza any recall of our members of parliament or councillors. Eyokuqala we've appealed against it e-Supreme Court, amalwetha azabe fayila very soon. Yikho ke sikhuthaza abantu bethu bonke ukubana ke bebe ready ukuya vota ngeSaturday ku-by election kuma constituency ala ma election. Ngenxa yokubana i-judgment leyo ye ngumsindo nje, ngumlilo wamaphepha, isoze yakwanisa ukumisa ngoba liyakwazi kathi esingikhuluma nje eChabalala kuwa 29 sesitholile ama ballot paper ethu, sesimelele ukubana siye vota mhla ka 9. Idecision e-High Court izamiswa by virtue of our Supreme Court appeal ezasuspenda i-judgment e-High Court. Njalo ke kayiso sikwanisa ukumisa ngenxa yokubana i-ballot paper selikhona. Zonke indawo abantu sebelungiselela ukuye vota, abantu asibeni ready, siye protector abantu esabavotelayo mhla ka 23 August okuyibo ke okufanele ke bebe bengenile. Kuyatshengisa ukubana eZimbabwe kule ndubo mayelana lendlela esenza ngayo election. Ngenxa yokubana ngeke sibe yilizwe elijoyina singeniswa kuma-election siphuma kwama-election at the expense of the taxpayers.
Elinye lamagqwetha kaChabangu umnumzana Louis Uriri uthi okwathulwe ngumthethwandaba we-High Court akusoze kumiswe yikuphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Uthi labo asebevinjwe ngumthethwandaba we-High Court kabavunyelwa ukungena kukhetho oluzaqhutshwa ngempelaviki kodwa unkosazana Fadzai Mahere owayisikhulumeli sebandla le-CCC njalo omela iMount Pleasant edale lePhalamende wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-X esithi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni ibandla lakhe lingaphanyeka udaba lolu eSupreme Court. Isiphathamandla sezokhetho kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, umnumzana uKloyile Silwayigwana uthi sebekubonile okwethulwe lidale le-High Court.
Well, ngisanda ukuyithola kade sangayibala ngisho.
Yebo baba.
But we senza lokho i-court esitshela khona.
Kulabanye abasola uChamisa abathi wayengazi akwenzayo ngokuba lebandla elingelasisekelo sombuso ngesikhathi kungenwa kukhetho oloqhutshwa ngoNcwabakazi. Bathi lokhu yikho okwenza uChabangu wangena emthanjeni webandla leli wenza uMathanda. Okwamanje bathi uChabangu kukhanya enguye osezibambe esidukwini kubandla le-CCC elilakho ukubhidlika ngokuya kwesikhathi. Abasekela uChamisa bathi lizavuka lithi khwatshu ibandla leli njalo uChamisa uyakwazi akwenzayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseHarare eHigh Court, nginguAnastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sevumelenelo sowabo weleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi ukuthi amazwe omabili esule isidingo samapassports ukuze izizalwane zawo zingene emazweni la engasetshenziswa. Umnangagwa wazise lokhu ekweleBotswana emhlanganweni weKhusi Ideas Festivals oqhutshelwe eHebron ongene nguyelo Masisi. Inyathelo leli liza ngesikhathi iningi likhala ngokukhwela kwembadalo yokuthatha ama-passport eZimbabwe. Nanka amazwi kaMnangagwa.
I've been talking to my brother here after he was making a statement here. And we have agreed, I can announce, we agreed that from now on,
bengikhuluma lomne wethu lapha ngemva kokuba ethule umbiko wakhe. Zavumelana ukuthi kuqala nje kathesi sizatshela iziphathamandla zamazwe ethu ukuthi akumelanga kube le mibuzo ngokuthi abantu bangena njani emazweni womabili. Sivumelene sikunanzelela ukuthi siyinzalo yase-Afrika emele ingene nje emazweni eBotswana, Zambia, Kenya. Kudala sasingabantu banye, kwasokusiza abelungu basehlukanisa ngokufaka imingcele. Akumelanga sivumele ukuqhubeka sehlukaniswe ngalindlela. Kumele sivule imingcele abantu bethu bahambe bekhululekile.
Borders among ourselves and move freely.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ekweleBotswana namuhla. Umphathintambo obona ubudlelwano beleBotswana lamanye amazwe omnumzana Lemohang Kwape uwafakazile amazwi kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abasebenzayo eyabulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mukasa.
Kuyinto enhle njengathi thina ama-informal traders ukuthi sizabe sesiquma sisiya eBotswana siphenduka njengamazwe phela ku-SADC countries. Into vele siyikhangeleleyo ukuthi ngasisebenza njalo singasebenzi kanzima singavakatshelani kanzima engathi sisempini siyalwa. So lokhu kuzasincedisa kakhulu ukuthi njengobana ngapha sokulokuthi ama-passport asekhwelile thina ngapha sabe sesithaba ngoba uzokusihluphe ukuthi sadingela ama-passport sabe sesicrosa kuphela sisayenza i-business labanye bethu abeBotswana. Ngibe sengikhuluma njalo ukuthi uhulumende wethu nxa yekwenza khonoko kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi esi-consulte njengobana bekhulumele bengakuhulumende khona ngale bakubona ukuthi hhayi kufanele. So kumele si-consulte phela sibone ukuthi singahamba njani. Engxenye khonapho kuma-policies zona lawo sizathi sesichaphile sesiphenduka lenkunguru yethu kuye khanyazwa ukuthi hayi sokumele lideclare kumbeni sokumele libe lezincwadi zokuthi libuye le mpahla emkhuthukhuthu yethu izabe zivele siyihambile ngale. So it's a big challenge njengobana bevumile, sokumele sikwazi ukuthi sichapha kuphela sisiyavakatsha sibonana lezihlobo, kumbeni sichapha sisenza futhi open ukuthi soku-open for amabhizinisi yethu yini njenge-informal sector. Kumele lapho sikubone la mapholisi zecace ekwazi, asifuni ukuthi sibanjwe emoyeni zezithabile sokuthi hhayi kwavunyelwana lokho ukuthi. So konke okuvunyelenweyo kakubhalwe phansi ku-white paper okuzothi kusisebenzele njengabantu abazisebenzayo, njalo sibone nokuthi kuyini esikuvunyezwayo ukuthi siphume lakho.
Kukhona yini okunye elingafuna kulungisiswe ukuze njengabantu abathengisayo lisebenze kuhle lenelise ukuoda impahla emazweni achiyeneyo?
Siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha silamanye amazwe esingcelelane lawo esiyenza lakhe njengabe Mozambique anje esile Khomesa. Ikhomesa yinto ebalulayo kule chat yangona ebalulayo ukuthi singenisa impahla ezinjani ezisiyathengiswa, singene le mpahla ezinjani sibuya ngapha eZimbabwe. So ikho ngikhulumile phambili ukuthi sokumele konke khona lokho kucace ukuthi njengathi thina esikubusiness siyavunyelwa yini ukungena ngezithupha zethu sihambe sizothengisa izinto zethu. Njalo kufanele ukuthi amazona lawa ama-SADC countries ebe lento i-one esivumelana ngayo, like njengoba kulume ukuthi nxa usiya ngeboda yangapha eMtare kule ekhomesa ebakhona esincedisayo ukuthi kuyini lalokhu lalokhu esikufunayo ngapha eSouth Africa kula leBotswana kula. So njengoba namazwe enjalo wonke singama-SADC countries, sokumele sibe lomthetho one ozasincedisa njengathi thina esisebenzayo sicrossa amaboda sisiyathengisa siphinde siphenduke. So kufuneka imithetho sibile eqinileyo. Sawamukela sibili lo mcabango abawenzileyo abadala ukuthi ama-passport, and sinanzelela futhi ukuthi ngapha thina eZimbabwe ama-passport ebesekhwelile akhwela mhla ka-1 January. So nxa ekhwela thina kithi is a plus ngoba akusasihluphi, kodwa ngaphela wonke ama-countries zona la esingcelelane lawo oZambia, South Africa, labo-Mozambique ngaphela bahle beyenzela kuhle kufanani. Kungabe lelizwe liyi-one ukuthi namhla nijiyile i-passport, sasa sengikhanyele eMpumalanga sokumele ngithwale i-passport, sasa ngikhanyele eNtshonalanga sokumele ngenze lokhu lalokhu.
Unkosikazi Debra Mukasa ngowenhlanganiso yabantu abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV kanye lokuphila lomkhuhlane we-AIDS zikhuthaza ukuthi zingabatshiyi phandle abakhubazekileyo kunhlelo lezi. Ekhuluma le-Studio 7 esemkhosini walonyaka owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo esebenzela esibhedlela seCholocho, umnumzana Mthabisi Ngwenya uthi inhlelo eziningi ziyababandlula.
Ngibona kulenhlanganiso eziningi kakhulu ezikhona lapha ezivela emazweni athiyeneyo kwizwekazi lethu le-Afrika lapha ezisebenza kakhulu zilwisa ukuthi ziqede ubhubhane lolu ole-HIV and AIDS e-Afrika lapha. So nginanzelele ukuthi abantu bafake amakhanda abo ndawonye ekutheni lowo mkhuhlane wehle kakhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Sengifunde okuningi lapha lanxa nginanzelela ukuthi kukhona okunye okusilelayo lapha lalaphayana.
Lo mhlangano uqhutshwa phansi kwendikimba ethi AIDS is not over, address inequalities, accelerate inclusion and innovation. Ubona sengani indikimba le iqondile na nxa sikhangela abantu abalobugoga obuchiyeneyo?
Indikimba iqondile yona ngenxa yokuthi injongo yena leyo ukuthi ukungalingani kwamathuba abantu kulungiswe, ikakhulu manje bosithi sikhangela abantwini abagogekileyo. Izikhathi eziningi amathuba alingana lawo abantu abanjengathi CTC right kawalingani. So inhloso enkulu yena leyo ukuthi amathuba kuzanywe ukuthi amathuba alinganiswe lalapho abantu abangaphiwa khona amandla ayeneleyo, abantu bewaphiwe lawo amandla.
Sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezinye eziqhuba ukucubungulisisa iresearch laphana kanye lenhlelo ezichiyeneyo, ubona lezi nhlanganiso zisebenzela ndawonye labantu abagogekileyo na?
Inhlanganiso lezi emaphepheni lemlonyeni ziyabe zisithi zisebenza kanye labantu abagogekileyo, kodwa engikunanzelelayo ukuthi practical ukwenza kwakhona kakubafinyeleli abantu abaphila lobugoga obuchiyeneyo, ngenxa yokuthi nxa inhlanganiso lezi zisenza inhlelo ziyabe zisithi lazo zibanakekele kodwa kazifinyeleli ezingeni labo, zibathatha zibafake kuzinga elomuntu wonke olempila kahle, kube kanti abantu abagogekileyo baba lezindingeko thile eziningi ezidinga ukuthi ungene kakhulu kibo kulakithi kulalaba abantu abanye abangagogekanga lapha. So ke inhlanganiso eziningi zikuthatha zibafake kuzinga elilinganayo, kangangokuthi nxa zisenza ukucubungula kwabo kabangeni kabayehli kakhulu befika kibo bona bakuthatha ukuthi nxa becubungule bacwayisisa kubona abaphilileyo. Ulwazi abalutholayo luselugoqela la bantu abagogekileyo.
Sibona konke lokhu okwenzakalayo yikuyini okungaphathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo ukuthi labo baphatheke ngunhlelo?
Njengomuntu othanda kakhulu ukusebenza labantu abagogekileyo, ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezisebenza imisebenzi emihle kangaka zijonge sibili ukuthi ziyehle ziyefika kwizinga labantu abagogekileyo, ngoba nginanzela ithi vini lakhona lapha engikhona kuyikhasa balutshwani kakhulu abantu abagogekileyo abakhona khona lapha. Abanye engike ngaxoxa labo lapha bakhale ngokuthi bona ukuza lapha kuyababizela indleko eziningi, ngoba kuyawumele yena abhadale imali embhasini, i-wheelchair yakhe layo ibhadale imali ebhasini. So kwenza ukuthi kube nzima ukuthi befinyelele lapha. Abanye bakhala ngokuthi bengaze befinyelele lapha kabananzelelwa ukuthi bakhona, kangangokuthi lethuba labo lokuthi bakhulume liyadliwa ngezinye inhlelo. So ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi inhlanganiso zenze inhlelo sibili ezijonge ukungena kibo abantu abagogekileyo ezigabeni, zibavumbulule lapha bakhona, zizwe ngabo ukuthi bathini.
Lo ube ngumnumzana Mthabisi Ngwenya olwela amalungelo abagogekileyo njalo esebenza esibhedlela seCholocho ephathisa abakhubazekileyo. Kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ebezikhangelele ukumiswa emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngemva kokubotshwa izolo zisethiswa icala lokutholakala zilabantwana abalitshumi lane abavela eZimbabwe abangela maphepha kulelo lizwe zisiya labo eCape Town. Abasolwa batshela amapholisi ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo. Lokhu kuza ngemva kokuba eSouth Africa lazise ngempela sonto ukuthi livimbe amabhasi edlula amachuma amane ayethwela abantwana beZimbabwe abangela amaphepha eBeit Bridge ezama ukungena lawo kweleSouth Africa. Kodwa iziphathamandla zeZimbabwe zithi kwaphenduswa abantwana abalikhulu kuphela, hathi abedlula amakhulu amane. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Eqinisweni ukuthi-ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthini. Umthetho waseSouth Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele abe lephepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silenkinga nenhlupho zethu sinokwenelisa ukweqa umngcele, kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela isindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration, kakhulu andi Department of Home Affairs, ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazokugwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza yabakhulumeli besizwe seZimbabwe Community, uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engavumelekanga. Manje ke lokho kuzofaka abantu enkingeni, ngoba i-BMA, i-Border Management Authority le efakiweyo, ikhanya yona izimisele mpela ukuthi izotshengisa ukuthi yona iya.
abantwana laba mkhwanazi inengi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho kuthiwa i-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye ebazalini kuphela
khona uma ungawukhangelea ngelihlo elikhathana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi sokuvakatha so abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho
umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Impi iqhubekela phambili emadolobheni amakhulu aseGaza Strip lapho okulisana kakubi ibutho le-Israel leqembu labesiPalestine leHamas elafakwa kuluhlu lwabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist iMelika. Abantu belisiPalestina bona sebedinga indawo zokucatsha njengoba sezisiba nlutshwane ngenxa yempile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Into ebalulekileyo mkhokheli ukuthi thina njengebandla likazaphu nxa sibona into eyenziwa yi-Israel sikhumbula umbhuqazo esilathi sike sadlula phakathi kwawo. So okokuqala siyazwelana labantu bonke ababulawa yi-Israel kungakhathalekile ukuthi ngabantwana, ngomama, ngabadala, ngabagogekileyo. Okwesibili thina njengozaphu siqakathekisa ukuthi aluba kuyahlala phansi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane kukhumelwane umlotha kutholakale amacebo lamasu angenza ukuthi okokuqala abantu bangaqhubekeli phambili besifa, number two amazwe la abe lobudlelwane obuhle.
Sibone kusiba lesivumelwano esike samisa impi okweviki nje eyodwa ngombono wenu libona ngani kungaba lokukhulumisana na okungakhumisana umlotha okungaba semaduzaneni sikhangela okwenzakalayo konke lokho?
Ilanga elilodwa nje, usuku olulodwa nxa kule ngxabano is a very long time, isikhathi eside kakhulu. Mina ngokufisa kwami njengoba sike sabona kuke kwazanywa impi yami okweviki elilodwa khonokuyana kule nhlansi lo mthonselanyana ukuthi abantu laba amazwe la angenelisi ukuhlala phansi akhulumisane khonokuyana kuyasinikeza ithemba ukuthi mhlawumbe kuzaphinda kwenzakale impi ingama okwesikhathi esifitshane kodwa ime okwesikhathi eside ayikho okubalulekileyo. Okunye okungasincedisa ngokubona kwami yikuthi amazwe amanye aphumele egcekeni agxeke okwenziwa ngu-Israyeli noma ilezi zatho zakhe bamkhuthaze u-Israyeli bamfake ekhoneni ukuthi kube lokulungiswa kukhona phakathi kwamazwe la axabanayo. Yikho okungasinika ithemba lokuthi kungaba lesisombuluko esihle kakhulu kodwa isivumelwano sokukhuluma ngaso yinhlansi lomthonselanyana ukuthi hayi ithemba likhona sibili.
Lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olandela ezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla lezaphu. Kulandela isinqumo sedale esibika ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu lelungelo lokuvimba amalunga e-TRPC axotshisa edale lephalamende ukuba engangeni kukhetho lwama-by-elections kulabanye abathi umnumzana Chamisa nguye owadala ukuxokozela kubandla leli kukanti kulabanye abathatha icele lakhe. Ake sizwe umnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TRPC exoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcethi kwezombusazwe.
Sithi ukuthi asilabo ukhokheli both ku opposition kanye la ku ruling party. Lokho esikubona namhlanje kokungafanana kwenzakala into okufanele bana yavikelwa, so kuswelakala abathungameli abale foresight. However, kulalokho kuthiwa yi-subversion, i-subversion of the will of the people, kwese sikubona nama-political matters asedlulelwe ema-court kusazakala ukuthi le izaba yi-outcome. Outcome ethile ezabenefita political individuals or political parties, which is very unfortunate.
Baba Ngwenya, uyamuzwa lapho uyakhuluma umlalazi, phosela kuba
ngiyatshena la ngodaba lama-leaders, ngoba phela i-ZANU-PF ubugebenga lobudlwabudlwamu buhambelana lokungazi i-democracy, njengoba thisa ukusubvert i-democracy. Ngibona ngathi mina loba ngaye kuthiwa kulomongameli kumbe abathungameli abeqiniso ku-opposition, nxa bevele befuna ukusebenzisa idale ukuthi bazuze izinqumo zabo, ama-objectives abo, bayakwenza. So kutshengisela nje ukuthi khona lapha vele sesisegangeni siyijangu, akula muntu ongumqembu elibusayo ozimiseleyo ukulandela isisekelo sombuso. So kukhanya umuntu yazenzela akufunayo, namajaji labo bakhanya mpele sebesokukhanga lolu hlangothi lokho lapha abelame khona kungaphi. Ngibona ngathi mina sokuzitshengisela vele ukuthi hayi, i-democracy vele lapha eZimbabwe kayisekho.
Ye, lapho-ke mlalazi okunye okukhulumileyo siyamuzwa uNgwenya, uthe kungana kula bakhokheli aboqodo. Lapho uthi ukuthi umnumzana uChamisa kungazani kuyatshelela yini kunoko ukuthi abuse iqembu lakhe, usithini la?
Ubaba uNgwenya, siyavumelana simile ukuthi into sayi-democracy ayisekho eZimbabwe, and lo muntu oyi-amatha ku-politics yaseZimbabwe uyakwazi lokho ukuthi lokho akuselo akusekho. Njalo le nkundla ezomthetho ziyasetshenziswa ku-politics ukuthi zilethe ama-judgment athile. Uma ngithi mina uhlupho lwethu lu-involve i-leadership, yikuthi ubaba uNgwenya enje, uma ungambuza kakuhle kulezi zinto abengazenza ngcono or abekade ngeke azenze alibane bethungamela. Ngikho ngifithi abathungameli bethu labo uma be-accepta i-criticism from us, yikuthi bekufanele benze ngcono, ngoba linto eyenzakala namhlanje kayiqali. Simbonile uMonzora, bekufanele sazi. Angithi bathi ngesikhiwa, once bitten twice shy, vele uhle wazi, uzakhumbula Dube lawe Ngwenya ukuthi sikhula umntwana wayeseke elwa abamba ilahle ukuze azi ukubana liyachisa. Akusalokho ngasoza vali bamba. So lathi ilahle fani banjiswa uMonzora, sasesiza la nanku sokuvuka othaba, sasa kuzavuka bani, ngoba isilwane esiyizana u-PF siyasazi, la maqhinga abo lobuthakathi babo siyabazi.
Kodwa-ke baba Ngwenya, khonapho-ke nxa sikhuluma-ke ubona ngazani uChamisa ubhandliwe yini lapha kwezombusazo, kuhamba njani?
Kungenzakala phela, anti thina siyazi i-opposition besebenza ukuhle bebambeni, kodwa ungazikhangelithise ukhetho lukangaqalisi vele kwathi okulini inkenke iyayivela ikhona, kuthiwa khona hhayi ubaba uChamisa sezenza umuntu oyinduna oyenza konke eyedwa. Ungazilalele bekhuluma obithi obaba uNcube labane esathizesi bajele, uyenza ukuthi kungathi akula lizwi elibambanisa abantu, akula muntu ophethwe njengethiwa umlalazi ukuthi nxa kwakuyini ngangizadinga ezindlela zokuthi ngoba vele nxa sokuthe khona iZANU-PF silamandla okungena eqembini leli ilidilize, kwakungafanelanga ukuthi yena uChamisa ahle athina ngesikhathi sokhetho. Okwakhathesi akula nto ezake yenzakala vele, sizathina kuzakhala intonga, kukhala isikhathi sami lo nyaka. Abantu babecabanga ngendlela ukuthi kuleli strategy ezasetshenziswa. So kuqakathekile ukuthi naye azikhangelise, sebona ukuthi hayi, lesi isikhathi sokufunda, alithethe lidatha phela, isikhathi sokuthi afunde, abona ukuthi asebenzelane lo muntu wonke ukwenzela ukuthi kungakhuli ukukhula ethile ubona khathesi.
Ye, khonapho-ke mlalazi, kwenye ngazani lapha uthi uChamisa kumele azinuke amakhwapha ngoba lokhu yikhonkane kuyahlupha. Lawo ngani uyakhonapho-ke?
Lelo liqiniso, ngilasebenzisa ibala lesishona ngazi umele liyalazi, abalaleli bayalazi, kuthiwa yibumbimbindoga. Ungavele uyenze leyo nto awuyindawo, ungafuna ukuhamba wedwa. Okufanele kwenzakale ngalesi sikhathi ukuthi kufanele sizibuthe njengabantu, sisebenze ndawonye, sibe yimbumba. That way
siza nqoba.
Ye, phosela ukugcina baba Ngwenya.
Isimila sesihambile madoda. Singakhali nesimila sesihambile. Ethini sizavuya. Nxa sesiphize sinisimila, hathi kahlale silungiselele kwenzela ukuthi kwazakale ukuthi nxa kungangena inyoka endlini, ingakhandwa kanjani.
Lapha lizo mnumzana Rejoice Ngwenya exoxa endaweni yelo Fortune Mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.